Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kurume 22, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare ramagistrate richapa mutongo waro mangwana pachikumbiro chenhengo yebato reCitizens Coalition for Change vaGodfrey Karembera chekuti mhosva yavari kupomerwa yekuzvidza mapurisa iraswe. Gavana veRBZ Dr. John Mangudya voyambira nezvekukwira kwemitengo yezvinhu nekuda kwehondo yekuUkraine. Vamwe vanhu vakadzingwa pane rimwe purazi vopedza mwedzi mitanhatu vachigara pamene pedyo nemugwagwa. Indwe mumwe misoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare ramagistrate richapa mutongo waro mangwana pachikumbiro chenhengo yebato reCitizens Coalition for Change vaGodfrey Karembera chekuti mhosva yavari kupomerwa yekuzvidza mapurisa iraswe sezvo vakagara muusungwa kwenguva yakapfurikidza zvinodiwa pamutemo. Dare richapawo mutongo waro pachikumbiro chavo chechipiri chekuti vatongwe vachibva kumba kana chikumbiro chavo chekutanga chakarambwa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Gweta ravakarembera avo vanozivikanwa nerekuti madzibaba eshanduko vaDoug Coulthard vaudza dare kuti vakarembera vakasungirwa nyaya isina maturo uye vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa pasina chikonzero. Vakarembera vakasungwa mukati meguta reHarare nemusi wechina chapfuura vakarohwa zvakaitisisa nemapurisa anonzi aisanganisira Constable Manyeruke. VaCoulthard vaudza dare kuti mapurisa akaudza vakarembera kuti vaivarovera kuti vainge vakapfeka zvipfeko zvinoenderana nebato ravo reCCC. Vatiwo kunze kwekuvarwa kumusana pahuro nepasi petsoka mapurisa akanonoka kuvaendesa kuchipatara. Chiremba akatanga kuona vakarembera Dr. Jonathan Fernandez vanotiwo vakaona vakarembera vakakuvara zvikuru kuHarare Central Police Station. VaCoulthard vanoti pamusoro pazvose izvi mapurisa akagarisa vakarembera muusungwa kwenguva yakapfurikidza. Vaudza dare kuti vakarembera vakasungwa panguva dzekuma 8:30 mangwanani emusi wechina asi vakazoendeswa kudare nemusi wemugovera kuma 2 masikati padarika maawa mana enguva yavaifanira kuenda kudare. Musi wemugovera dare rakagara muchipatara kuparire nyatwa sezvo vakarembera vasingakwanisi kubuda muchipatara. VaCoulthard vati nekuda kwaizvozvo mhosva yavakarembera inofanira kuraswa.
Yesterday and today, we made an application seeking to enforce Karembera's right to personal liberty. That application was based on four grounds. One, that he was over-detained beyond the 48-hour rule required by the Constitution. Number two, that he was tortured in custody, rendering his entire arrest and detention illegal, and therefore he ought to be released.
Nezuro nanhasi tange tiri mudare tichida kuti vakarembera vasunungurwe nekuda kwechikonzero zvina. Chekutanga chekuti vakagara muusungwa kwenguva inodarika maawa makumi mana nemasere anodiwa iwo pamutemo. Chechipiri ndechekuti vakatochwa, izvo zvinoita kuti kusungwa kwavo kusave pamutemo, nekudaro vanofanira kusunungurwa.
VaCoulthard vatiwo vakarembera havabvumirani nemashoko emutauri wemapurisa vaPaul Nyati ekuti vakasungwa vachida kuparadza chiubwa chambuya nehanda. Vakarembera pachavo vanoti vaive mamita Anodarika mazana matatu kubva pachiumbwa ichi pane chimwe chikumbiro chavo kudare vakota vati kana chikumbiro chavo chekutanga chikasatambirwa nedare vanoda kuti vakarembera vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba asi vachuchusi panyaya iyi vari kupikisa zvikumbiro zvese zvavakarembera vachiti vane umbo hwakasimba hunokwanisa kuti vakarembera vabatwe nemhosva vanotiwo vane vafakazi vashanu panyaya iyi vanotiwo vakarembera havafaniri kutongwa vachibva kumba nekuti vanogona kuramba vachipara mhosva yakaita seiyi sezvo nyika yakatarisana nesarudzo dzemabyelection vakarembera havana kukwanisa kunge vari mudare sezvo vari kurapwa kuchipatara mapurisa akarova vakarembera akasungwa asi hatina kukwanisa kunzwa kuti nyaya yavo yave papi sezvo mutauri wemapurisa vanyati vati vange vasiri muhofisi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakayambira nezuro manheru kuti Russia inogona kukanganisa mashandiro emakombiyuta emakambani emuAmerica kanawo kushandisa zvombo zvine muchetura muUkraine apo pave kusvika mwedzi kubva Russia yapinda muUkraine zvechisimba. VaBiden vakaudza chikwata chavana muzvinabhizimusi vemuAmerica kuti mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vakanga vasingatarisiri kubatana kwepasi rose mukushoropodza danho renyika yavo rekurwisa nekuda kupamba Ukraine vachiti pari zvino vaPutin vave parumhananzombe. Ukuwo mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky vataura nhasi parunare naPope Francis vachiti vakasununguka kana Vatican yakayananisa gakava riripo mukupedza hondo yakakonzerwa nekupinda kweRussia munyika yavo nechisimba. VaBiden vari kutadzirwawo svondo rino kusimuka vakananga kuBrussels kuBelgium kumisangano mitatu yakakosha iri pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muUkraine. Nemusi wechina vaBiden vari kutarisirwa kupinda mumusangano wegungano reNATO, musangano wenyika dziri mugungano reG7 pamwe nemusangano weEuropean Council. Misangano iyi yakanangana nekutsvaga nzira dzekumisa nadzo kurwisa kweRussia muUkraine uye vaBiden vanotarisirwa kuzoenda kuPoland mushure memisangano iyi. Nyanzvi munyaya dzekudyidzana kwenyika dzapasi rose vachidzidzisa paDeVry University mudunhu reOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti rwendo rwavaBiden kuBrussels runoratidza kuti hondo yeRussia neUkraine yasvika kumakata zvekuti yave kutoda mitekwa-tekwa yakaita savana vaBiden nevamwe vatungamiri venyika dzemuEurope dzakasimba kuti vaise misoro pamwe chete. Ngatinzwei vachitsanangura maonero avo.
Rwendo rwavaBiden runoratidza kuti hondo yekuRussia nokuUkraine yasvika pamakata chaiwo. Ava kutoda vakuru vakuru venyika vakaita sana President Biden vachinosangana navamwe vana President woku Europe uko nedzimwe nyika dzakasimba chaizvo dzinonzi G7 idzo kuti vataure pamusoro pehondo yero kuti iri kuenderera mberi. Zvekare kuenderera mberi kwacho kuri kuafekta pasi rose sokuona kwatiri kuita isu zvinhu zvakaita sepetro zviri kukwira. Zvekare tinonzwa kuti zvinhu zvakaita sewiti namafetiraiza zviri kuUkraine, Russia, Belarus hazvisi kufamba kuinda kumativi mana epasi rose hazvinofanira kuenda. Zvinotarisirwa kuti zvichazowedzera nhamo pasi pano chaizvo nezhara yakakura chaizvo vanhu vachishaya mafetiraiza, chingwa nezvimwe zvese zvinogadzirwa negorosi zvichikwira. Saka ukaona vakuru vakuru vakaita sana vaBiden voenda havangofambi, nyaya yacho yatotsviriridza, vanenge vachinotaura kuti vodini.
Asi tingaona here paine shanduko inokonzerwa nemisangano iyoyo?
Ndinoona sokuti shanduko inogona kuvapo tichitarisa kuti Russia yeke zvino izvi inenge iri kugwadamiswa namasanctions. Saka panondoungana vakuru vakuru vavanenge vachitaura zvekare kuti vangapavhidzira zvehere mamwe masanctions, vanenge vachitaura zvekare kuti vangawedzera here zvimwe zvombo kuUkraine. Tiri kuona kuti Russia nhasi uno chaiwo maairport mamwe nedzimwe ndege dzacho dzingavanhu mabasa nokuti hakusina vanhu vakawanda vachiri kukwanisa kuenda kuRussia ikoko. Saka zviri kubuda apa zvinenge zvikuru chaizvo zviri kufambirwa navakuru ava zvokuti mazuva ari kutevera azikacha mazi kuona mkuru wa Russia wa Putin wachiti anga sitauri rana sezuru kutaura mkuru wa Ukraine kuti wasika panguwa yukuti wakushida kutaura one on one.
Asika Profesa Masocha, tirikuona iyo Russia inenge iri kunzi iri kutowedzera kukanda kwairi kuita zvombo ku Ukraine.
Zvairi kuita Russia zvinoratidzawo zvekare kuti yakupererwa nezvombo, nokuti tinoona kuti zvimwe zvombo zvavari kushandisa zvavanoti mahypersonic missiles, mamwe anomhanya chaizvo kudarika kana sound chaiyo, hazvinoratidza kuti vaakushaya maweapon, vaakusvika kumagumo kwokushandisa zvombo zvavo. Vava vanhu vari desperate, tinoziva kuti munhu kana aiswa pakona chaipo unoshandisa zvose zvaainazvo. Saka tinoona sokuti kwakunosvika kumagumo kwokuti vanoti atashandisa zvose zvatiinazvo, hatisi kuda kuzoshandisa manuclear weapons, machemical weapons. Saka taakuchitaurirana nokuti vadestroya nyika chaizvo, zvokuti vanoona kuti vakazotora nyika yeUkraine zvichavanoita zvekare, nokuti vanenge vasina zvombo zvakakwana sezvavakava vainazvo pakutanga pavatanga kurwisana neUkraine.
Avanga vari nyanzvi munyaya dzekudyidzana kwenyika dzapasi rose vachidzidzisa paDeVry University mudunhu reOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kwakare kuOhio neStudio 7. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Human Rights Association kana kuti Zim Rights vadzikama ibere vanoti sangano ravo harisi kufara nekutyorwa kwarinoti kuri kuitwa kodzero dzevanhu nemapurisa nemamwe mapato panguva yekutsvaga rutsigiro rwesarudzo dzemabai elections. Vatiwo kusabuda pachena kunoitwa neZimbabwe Electoral Commission kuchapawo kuti vamwe vanhu vatadze kuvhota vashaya mazita avo pagwaro revavhoti. Asi mapurisa neveZEC vari kugara vachiti vari kuita basa ravo nemazvo vasina divi ravakarerekera, vachiti mamwe mapato ndiwo ari kusvibisa mazita avo. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7 navabere nezvenyaya iyi.
Pane macomplications akati wandei, isu seZim Rights tangatiri kumamana kwakasiyana-siyana tichimonita zviri kuitika izvi. Pane zvinhu zvakati wandei zvatiri kuona. Tirikutanga izvi tiri kunyanya kutishungurudza nenyaya yemabielections, inyaya yekuti vanhu vazhinji havana kuwana mukana wekurejista. Mucharangarira kuti zvetu paya paida kuita blitz, vakabva vakanzura blitz vakazotanga kurejista vanhu mushure mekunge mabielections aannounswa. Saka tinoda kuti voters roll rakavhara for these by-elections, vanhu vakawanda vasati vakwanisa kurejista. Saka ndowe chimwe chezvinhu zviri kutishungurudza. 2 weeks ago tanga tiri kumasvingo tichimobilize hedu vanhu kuti vaende kunovhota. Tikatosvikawo pamuzinda weregistration wacho weZEC, tikasvika nevanhu vedu na12 nonhu tikaudzwa zvedu kuti vanhu rejista havapo. Saka tanga tine vanhu vanga vauya vaida kuzorejista kuvhota. Zvinongotipa an insight kuti nyaya dzekurejista kuvhota idzi dzanga dzakamira sei.
Zvimwe zvamuri kuona zvisina kunyatsomira zvakanaka ndezvipi?
Chechipiri chiri kunyanya tishungurudza inhau yemahunga-hunga atiri kunzwa pamusana pevoters roll, kuti integrity yevoters roll. Tava nenguva tiri pasi pechirongwa cheZimbabwe Election Support Network tichikurudzira kuti ZEC ngavaite independent audit yevoters roll, asi vanoramba vakanzonyera zvimiti munzere. Saka panozoya maorganizations akaita sana pachedu kutiudza kuti voters roll rakakuvara pakati nepakati, vari kufila an information gap. Semaziviro yenyu kuti bumbiro redu remutemo rinotipa kodzero yekuwana information, zvikuru sei kana iyi information inotibatsira to exercise kodzero dzedu. Saka nekuda kwekuti ZEC haisi kuteerera zvatiri kudaidzira zvekuti ngavaite independent audit yevoters roll, kazhinji tinozoona vanhu vaakutotambira zvinenge zvichibva kune avo vanenge vazvipira havo kuti vanoda kushandisa maresources avo kuita audit yevoters roll. Pane kugumbuka nekuda kwaizvozvo izvo, veZEC vanofanira kutokorokotedza macitizens kubva vatanga chirongwa chekuti vaite build confidence kuti aiwa paya pari kunzi pakati, izvi ndo zvatiri kuita, izvi ndo zvatiri kuita. Saka inyaya dziri kutishungurudza, sechitatu tiri kunyanya tishungurudza inyaya my election campaign is not anganisa credibility in my election. Kumashingo kwa tanga tizi last week kaito wana mapolisa wakazi pakata. Achimani sama zmota awaya mfura ni mroti. Chino pawa nukusha. My election zingu wae kufara kutiwa nutawana omukana. Kukuti pfungwa zedu ziswe mupoto. Iku vika kupumi. Astana taa kuona wanuwa kutipakata. My election zano wanguwa. Yekusha. Ili ndoziri kunyanya. Kuti shunguruza. Nenyaye mapa election.
Avanga vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Human Rights Association kana kuti Zim Rights vadzikama ibere vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Mubatanidzwa wemamwe masangano anomirira vashandi vehurumende weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions unoti kutanga svondo rapera vashandi vehurumende vakatanga kuwana mari itsva dzavakawedzerwa nadzo nehurumende pamihoro yavo. Mwedzi wapera, hurumende yakavimbisa kuwedzera vashandi vayo vose mihoro yavo nezvikamu makumi maviri kubva muzana zvichidzoswa kumwedzi wandira gore rino pamwe chete nekuvapa zana remadhora emari yekuAmerica. Mari iyi inonzi ndeyekubatsirikana uye iri kuiswa pamusoro pemadhora makumi manomwe nemashanu kana kuti $75 yekuAmerica avanga vachipiwa semari yekubatsirika munguva yeCOVID-19. Mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano iri vaGibson Mushangu vanoti mapurisa, mauto pamwe nevarairidzi vakatowana kare mari itsva idzi. Mamwe masangano evashandi vehurumende akanga achiramba kutambira mari idzi achiti ishoma uye dzakanga dzaiswa pasina kuwirirana nevamiriri vevashandi. Asi vamushango vanoti kuuya kwadzo hakureve kuti nhaurirano nehurumende dzave kuzomira. Ngatinzwei vachitsanangura.
Zviro kwazvo vashandi vehurumende vakatanga kuwana mihoro yavakavimbiswa nehurumende. Mwedzi uno vashandi vehurumende vakakwanisa kuwana zana remadhora ekuAmerica kututsira pamakumi manomwe nemashanu avakanga vapuwazve ari ekunze. Saka tingangoti kubatanidza pamwe chete vakukwanisa kutora mari yavo kubhengi inoita zana nemakumi manomwe neshanu emari yekuAmerica. Izvi takatoona kuti vanopfeka mayunifomu nevarairidzi vakatokwanisa kuwana mari idzodzo sezvakawirirana nehurumende.
Tinoona kuti kune mamwe mapoka evashandi vehurumende anga achinyunyuta achiramba iyo mari itsvai vachiti ishoma. Hurukuro dziri kuenderera mberi here panyaya yemihoro iyi?
Zviro kwazvo hurukuro hadzimiri. Nyaya yekukurukura nenyaya yezvemihoro yevashandi chinhu chinoramba chichingoitwa. Kana tichinge tawirirana nehurumende pane zvawiriranwa, hurukuro hadzimiri. Saka chinhu chinoramba chichingofambira mberi. Saka izvezvi tatambira mari idzodzi, tiri kutotarisira zvekuti tigotangazve kugara pasi nehurumende, nokuti chinhu chinoramba chakatarisirwa kuti choda kuramba chichitaurwa nezvacho nguva nemisi kusvika tasvika patinoda sevashandi nehurumende pamwe chete.
Tinoonawo kuti kune varairidzi vari kumiswa mabasa vachinzi vakakundikana kuenda kumabasa kubva pavhurwa zvikoro. Zvii zvamuri kuitawo imisi yesangano?
Inyaya yekuti varairidzi vanomiswa mabasa inyaya yatakaona sechinhu chinosuwisa pakati pevashandi vehurumende, nokuti matambudziko avo akauya kubudikidza nenhunha dzechokwadi. Saka takambogara pasi tikanyorawo gwaro ratakanisa kubazi rezvedzidzo, takanyorawo gwaro ratakanisa kugurukota rinoona nezvevashandi vehurumende, tikanyorawo zvegwaro kumunyori mukuru mubazi zverevashandi vehurumende tichida kuti vationi unyaya yatatarisana nayo. Saka izvi zvose tinongotarisira kuti zvichaitwa neunyoro kuti vacharegererwa.
Avanga vari mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vari parunare muHarare neStudio 7. Zvehutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, vasiya vafa nechirwere ichi vari zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi maviri nevapfumbamwe kana kuti 5429. Vanhu zana nemakumi matanhatu nevatanhatu vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro. Vamwe vagari vekuhurungwe kusanganisira rimwe Svikiro vapedza mwedzi mitanhatu vachigara pedyo nemugwagwa sezvo hurumende yakundikana kuvagarisa patsva mushure mekuvadzinga pane rimwe purazi nechisimba. Nunura Ijena anotipa nyaya inotevera.
Muri izvi dzinosvika makumi mashanu dzichiri kugara padivi pemugwagwa mukuru unobva kuHarare uchienda kuChirundu mushure mekunge dzabviswa papurazi reWaterloo iro rainge ranzi njera vaJames Chigwedere neMatare. Vanhu ava vanoti pavakabviswa pamwe nedzimwe mhuri zana vakateverwa pamugwagwa pavainge vakandwa nechikonzi pamwe nemapurisa vachinzi ngavaende kure makiromita 10 vachityira kuti vangadzokere papurazi ravainge vabviswa. Mumwe wevachiri kugara pamugwagwa ndeamai Ema Munyaradzi vanoti havana kwekuenda uye hurumende iri kushayawo kwekuvaendesa.
Takagara pano kubva musi wa21 kusvika nhasi kunge kwane 5 months tadisati beto tiri pano takapisirwa kunonzi kuWaterloo Farm takapisirwa ikoko ndobva taiswa parodhi pano pachiwa village 1 kubva kwauya mapurisa ndobva tirova ndobva tibvisa zvakare namessenger 40 ndobva taiswa pano.
Amai Munyaradzi ava vakasungwa nemhosva yekunzi vakarova mupurisa apo vaibviswa papurazi vanoti pamugwagwa pavachiri kugara vane dambudziko remvura zvekudya uye vana vava havasi kuenda kuchikoro.
Pana ndoo murungu unosari apa pana kaino chikoro rakangogara saka dambudziko reshe rakakura zvokuti kana chikafu chacho hatina tiri vanhu rongoraramawo zvongoti tiri parodhi hapana zvokuita hatina misha tina kwekuenda.
Mumwe agere pamugwagwa ndeamai Fatima Adams vanoti vave kutorarama nemaricho.
Tiena kumaricho kana wamaricho kanoshanda pamunhu kana bhagedhi uye wogaisa wodarikapera wodzokera hazvino zvatinongoita chikafu hatina.
Patabvunza kuti mapurasitiki avakavakisa zvitumba zvavo vakawana kupi, amai Memory Magaramombe vati vakapiwa nevachairi vedzimotikari hombe dzinotakura zvinhu kana kuti magonye.
Matende tirikutokumbira mapurasitiki aya kuna matruck driver anonge achikrosa ndo anototibatsirawo tovaka dzimba zuva rikauyawo. Matende aya anenge akudambuka nezuva mvura youyawo mvura inenge ichipinda mudzimba saka dai marotibatsirawo nematende vanhu kuti ngayamurika.
Patabvunza kuti sei mazuva ano vanhu vakawanda vari kuburiswa mumapurazi pasina zviri kuitwa kuti vawaniswe nekukurumidza pekugara. Gweta Guru muchinoi vaposo nono vanoti mutemo wekubvisana panzvimbo hauna basa nekodzero dzemunhu anenge achibviswa panzvimbo.
Mitemo yedu hainyanya kutarika zviri kutadza here kodzero dzevanhu kunyanya
vakatema nyoka vanoti kunetsana papurazi apa kwakatanga muna 2018 apo vaJames Chigwedere hama yevaimbove gurukota rezvedzidzo muchakabwa naNeas Chigwedere vakapiwa gwaro rekuti nzvimbo iyi yava yavo asi nzvimbo iyi isiri nzvimbo inogariswa vanhu. Tatadza kubata mudzviti wenzvimbo uye vari sachigaro webazi rinobatsira vanhu vanenge vawirwa nematambudziko mudunhu rehurungwe vaAndrew Tizora kuti tinzwe kuti vachaita sei nemhuri idzi sezvo vanga vasingadaviri nharembozha yavo. Pakabviswa vanhu ava papurazi gore rapera vatizora vakaudza Studio 7 kuti vaigara zvisiri pamutemo uye vakakurudzira kuti vadzokere kwavakabva. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Nunura Ijena.
Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. China inoti haisi kuona paine munhu akapona pakadonha ndege mhando yeBoeing 737 nezuro iyo yainge yakatakura vanhu 132. Ndege iyi yaibva kuguta reKunming ichienda kuGuangzhou. Chikonzero chekuti yakadonha sei hachisati chazivikanwa asi vanopa rubatsiro vari panzvimbo yayakadonhera. Mutongi amai Ketanji Brown Jackson vapinda muzuva repiri nhasi vari kudare reCongress muWashington DC uko vari kubvunzurudzwa pasati patorwa danho rekuti vave mutongi wedare repamusorosoro remuAmerica kana kuti Supreme Court Judge. Nhengo dzedare reSenate dziri kupiwa mukana wekuvabvunza nezvenhoroondo yavo munyaya dzezvemitemo. Vakasarudzwa vanenge vari mudzimai mutema wekutanga kuva mutongi wedare iri munhoroondo yeAmerica. Governor Webanga Guru Nyika Reserve Bank of Zimbabwe, Dr. Jwene Mangudya, vari kuyambira kuti mitengo yezvinhu munyika ichakwira zvichikonzerwa nekurwiswa kweUkraine neRussia. Zimbabwe inotenga kunyika mbiri idzi gorosi, gas, mafuta ekubikisa nezvimwe. Asi vamangunjwa vanoti vari kutarisira kuti mitengo yezvimwe zvicherwa ichawedzera zvichabatsira Zimbabwe. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata Dr. Mangudya.
Because of the conflict ku Russia nekuna Ukraine, that conflict is not my prices ari kukwira munyika dzose. Zimbabwe is not excluded. The fuel, petrochemical products, my commodities, wheat, commodities like crude soya oil, but also my commodities and finding a gold. Nickel, aqua. So we need to look at the balance. The net effect to Zimbabwe, we think and we know is going to be a positive net effect. Was in my price, the idea came that in my middle of the number, I quit my price, in my HPH, in my future, I still don't cash in the graduate. We export more than we're importing. So I can make the effect of positive for Zimbabwe, but in terms of inflation, we need to see the better betting about the high inflation in Zimbabwe because of that.
Ko hurumende haisi kufungawo here kuti ideredzewo mutero wemafuta ekufambisa dzimotokari nemimwe mutero inobhadharwa pakutenga zvinhu kunze kwenyika tichitarisa kuti zvinhu hazvida kumira zvakanaka nekuda kwehondo iyi iri kuUkraine iri kurwiswa neRussia.
Ndinofunga government yedu inozviita. Handiti makawana mazuva akapfuura. There have been things I now could pass the increase the fuel to the consumers. It means the value of the energy. It's a possibility, and it's a solution, and it's advisable to do so.
Saka pa inflation munofunga kuti ichange iri papi hondo iyi ikaenderera mberi, Dr. Mangudya, matanga here kuita ma calculations matsva.
Tichikuti study the impact, as I said, is nema. Benefit, my negative, my positive effect in my price increases. My positive, I know we are going to my export economic changes. The negative, I know my import, I know that you import, you know, this imported inflation, which become a pass through into our domestic prices. But we are still studying, because as you can see, things are very a bit volatile. At one time, Africa, Africa, the number is careful, so that it might be too early to call. So we are still studying the situation.
Avangavari, Governor Webanga Guru Renyika, Dr. John Mangudya, Vari Parunari Muharare na Blessing Zulu Studio 7. The connection chatnotaura nevechidiki na 8 PM. Mike Wewe Studio 7 achanga achitaura nevechidiki nezvesarudzo dzema by elections dziri kuitwa nemusi wemugovera. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko ku Studio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne-15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika tishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne-7255 shortwave. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 @voenews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voishona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.